Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro kabvumbi 6 2020 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu kuchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
COVID-19 iri kuti vanhu vasaungane, iri kunzi mutemo uri kuti vanhu vasaungane, vanhu vasafemerana. Asi mabhoho nekuti hatina chekuita mvura upenyu, tikwanikwa tichifemerana, tikwanikwa tichipedza mawaza akawanda tiri mumakiu emvura. Saka ndonyaya takaendesa kuhaikoti iri kunzi ikozuva ranhasi masikatanu natu kudare redzimhosva rinovere haikoti.
Dare rehaikoti nhasi riri kutarisirwa kunzwa nyaya zvechimbi-chimbi yasvitswa kuda iri nevagari vechitungwiza vari kuda kuti hurumende iwanise mvura yakakwana uye yakachena.
Veruzhinji munyika umu vanenge vachirarama sei, uye mabasa ezveupfumi anenge achifamba sei munyika imomo. Tikatarisa nyika yedu yeZimbabwe haina aya atingati masocial safety net ekubetsera varombo neveruzhinji avo vanorarama nemabasa ekuzviitira pachezvavo.
Sangano reCommunity Working Group on Health rinoti kushaya zvekudya mudzimba kunogona kukonzera kuti vanhu vatange kubuda mudzimba, izvo zvinonzi nehurumende zvisaitwa panguva yekurwisana nechirwere cheCOVID-19. Semazuva ose tichanzwa mameseji enyu amatumira kuStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare redzimhosva repamusoro reHigh Court nhasi masikati riri kutarisirwa kunzwa nyaya yechimbi-chimbi yakasvitswa kudare iri nesangano rinomirira vagari vechitungwiza rechitungwiza Residence Trust kana kuti CHITREST, iro rinoda kuti hurumende iwanise vagari veguta iri mvura yakakwana uye yakachena. Mukuru wesangano iri Muzvare Alice Kuveya audza Studio 7 kuti vanhu vakadomwa nesangano ravo munyaya iyi vanosanganisira gurukota rinoona nezvemari vaMutuli Ncube, gavhuna weReserve Bank of Zimbabwe vaJohn Mangudla negurukota rezvematunhu vaJulai Moyo. Muzvare Kuveya vati nyika yakatarisana nedambudziko rechirwere checoronavirus, icho chisingade kuti vanhu vaungane uye chinoda kuti vanhu vagare vachigeza maoko, asi mvura yacho hapana. Tatadza kubata gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo kuti tinzwe divi ravo.
Chikonzero chakaita kuti tiendese nyaya iyi inyaya yekuti kuchitungwiza hakuna mvura, ende nelockdown yakataurwa navamunangagwa kuti kuitwe lockdown vanhu vagari mudzimba. Zvinova zvinhu zvisingakwanisike kuitika nekuti iko zvinezvi vanhu vemuchitungwiza, vagari vemuchitungwiza tiri kubuda zuva nezuva tichinotsvaga mvura mumapublic boreholes kana kunotenga mvura inova $2 bucket kana kupfuura. Zvinova zvinhu zviri kuita kuti lockdown ishaye basa, uyezve kare kuti upenyu hwedu hunge uchiraridzikwa pachena padanho panyaya yechirwere cheCOVID-19. COVID-19 iri kuti vanhu vasaungane, iri kunzi mutemo uri kuti vanhu vasaungane, vanhu vasafemerana. Asi mabhoho nekuti hatina chekuita mvura upenyu, tikwanikwa tichifemerana, tikwanikwa tichipedza mawaza akawanda tiri mumakiu emvura. Saka ndonyaya takaendesa kuhaikoti iri kunzi ikozuva ranhasi masikatanu natu kudare redzimhosva rinovere haikoti.
Vamaendesa kumatare ndivanani, nyaya iyi yakanangana nani chaizvo?
Munyaya iyi takaisa vaJulai Moyo anova minister of local government, pamwe chete naminister of health vaObedaya Moyo, minister of finance vaMutuli Ncube, pamwe chete nechitungwiza municipality kuti vaongorore nyaya iyi iwani kwe ichiti buritiro tichikwanse kwa nikuwa tichono mvura mu mvura yaka chena kuva matepi tisawani kwe tichibuda buda kana kufamba famba unotaga mvura uye so karete kumbiri sova mnangagwa kutisuse bagarwe chitungiza uye se bokare chitresu utikana chitivira ngawa wanukoti ngawa tipatiro panyateka mbuwa nyorele kukumbira utitukumbira kutitwe nesosie die mvura kana utide mredile mvura
chicha muno tarisira kubuda munyaya iyi
ari mabowo mamuna kana masanitizer kana magloves vanhu varingo chera mvura semazvese kuita kunge kusina kana kunzi lockdown yekuti hapana chatingaite kana tisina mvura mvura upenyu ndosaka taendesa nyaya yemadaredzi mhosva kuti ive inokasikidzwa kana kuti agent meter inokurumidza kunzwikwa matanho ekuchengetedza upenyu hwedu achiwanikwa
mukuru wesangano rinomirira vagari vemuchitungwiza rechitungwiza residence trust Muzvare Alice Kuveya ari parunare kuchitungwiza ne Studio 7. Zvino Zimbabwe inoti vanhu vapfumbamwe ndivo vanonzi vakabatwa nechirwere checoronavirus uye munhu mumwe chete ndiye akashaya. Pavanhu ava bazi rezveutano rinoti vana vari kumashonaland east vana muHarare uye mumwe chete kumatebeleland north bazi rezveutano rinoti anenge achida kuziva nezvechirwere ichi anokwanisa kuchaya nhare panhamba dzinoti 2019 Zimbabwe iri kupihwa rutsigiro nechina runosanganisira zvekushandisa mukurwisa chirwere ichi China inonzi yakatumira vamwe vanachiremba kuzobatsira Zimbabwe vachishikira kuti chirwere ichi chinogona kupararira zvakanyanya mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakati vanhu vagare mudzimba dzavo kwemavhiki matatu kubva nemuvhuro svondorapera asi mukuru wecommunity working group on health vaItai Rusike vanoti nyaya yekushaya zvekudya inogona kupa kuti vanhu vatange kubuda mudzimba
chirongwa chelockdown chikatedzerwa zvakanaka uye chikava nekutsigirwa neveruzhinji chakaonekwa kuti chinoderedza zvikuru dambudziko recoronavirus taona nyika dzakaita sana South Korea nana China idzo dzakatanga kuisa hurongwa hwelockdown taona kuchiderera zvikuru iro dambudziko recoronavirus asi chirongwa ichi chinofanira kunge chichiongororwa zvekare mabasa ezveupfumi
mungapa muenzaniso here ipapa
apo tichitarisa kuti veruzhinji munyika umu vanenge vachirarama sei uye mabasa ezveupfumi anenge achifamba sei munyika imomo tikatarisa nyika yedu yeZimbabwe haina aya atingati masocial safety net ekubetsera varombo neveruzhinji avo vanorarama nemabasa ekuzviitira pachezvavo zvinova zvine musiyano nekune dzimwe nyika dzakabudirira uko tiri kuona hurumende dzeko dziri kuisa mari nekubetsera zvimwe nechikafu vaya vanenge vasingakwanise kunge vachikunge vachizvitengera chikafu apo vanenge vasingakwanise kubata mari
asi hurongwa uyu huri kutambirwa nemunhu wese munyika here umu semaonero enyu varusiki
Hurongwa uyu kuno kuZimbabwe hunenge huri kunyanyoshanda muguta guru reHarare tikada kutarisa kune mamwe maguta tiri kuona kune mamwe maguta vanhu vari kungoita mararamiro seavaisimboita kunze kwezuva rekutanga chete apo nyika yose inenge yakamboda kutevedzera zvakanga zvarehwa nehurumende saka izvo zvichireva izvo kuti mazuva akawandisa zvichaita kuti zvoomesera vaya vanobata mari pazuva roga roga avo vanokwanisa kutenga chikafu chavo pazuva roga roga ndounge vachinge vabata mari yavo yavanenge vasevenza
Saka kuwandisa kwemazuva kunorevei semaonerenyu?
Mukuwanda kwemazuva hazvichamisi kuona pachizoita dambudziko rekuti vamwe vanenge vakutya kuti tikaramba takagara mudzimba tirokwanisa kana kufa nenzara. Saka zviri nani kuti titobuda totorwisana naiwo mapurisa acho ari kuchengetedza kana kuti ari kudzivirira vanhu vachitidzokerai kudzimba.
Saka kurudziro yenyu kuhurumende ndeyekuti poitwa sei?
Saka kurudziro inenge ichidiwa kuhurumende ndeyekuti dai hurumende yawanisa varombo chouviri, chingave chiri chikafu, ingave iri mari yekuti vange vachikwanisa kunge vachiwana chinovararamisa pamasvondo matatu akatarwa nehurumende iwawo. Nekuda kwekuti paiye zvinezvi tangopedza svondo rimwe chete chete, asi veruzhinji vaakutonyunyuta nekuda kwekuti mudzimba umu mapinda nzara, sezvo vachirarama nemabasa ekuzviitira uye vachitenga chikafu chiya tumwe twatungati tumatsaona tokuti munhu anenge achitenga kacooking oil kake pazuva, kahupfu pazuva, kamuriwo pazuva. Saka akasabata mari panoita dambudziko renzara mudzimba imomo.
Mukuru wecommunity working group on health vaItai Rusike vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Mamwe masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti vanhu vakawanda munyika vari kupomera mapurisa nemauto mhosva yekutyora kodzero dzavo zvakanyanya, vachirohwa uye kuparadzirwa zvinhu zvavanenge vachitengesa. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvekuchengetedzwa kwezvemukati menyika vakazembe kazembe kana gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika amai Opa Muchinguri Kashiri kuti tinzwe divi ravo, sezvo nharembozha dzavo dzange dzisingadayirwi. Asi tabata muzvare Blessing Gore Jena, vanotungamira rimwe sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Human Rights Forum.
Mamemba edu akaita seZimbabwe Lawyers for Human Rights vane neMedia Institute of Southern Africa vane vanhu vavari kubatsira vakashungurudzwa munguva iyo yelockdown. Vamwe vacho tiri kutadza kuti tiwane mikana yekusvika kwavari nekuda kwekuti isusu wose magweta hatina kuiswa palist yevanhu vainzi vane maessential services. Saka zviri kunetsawo kuti nyango makanzwa kuti vanhu vasungwa kwaita dambudziko kwakati kuti musvikewo ikoko kuti munavigatewo spaces aripo zviri kuti nesei nekuti hatina kulistwa palisti yevanhu vakanzi vanoprovida maessential services. Saka vamwe tiri kutadza kusvika asi kune vashoma vatakwanisa tine vatakwanisawo kumiririra kuburikidza nemasangano anomirira kodzero dzevanhu.
Makambosimudza here nyaya iyi kuhurumende kuti semagweta munofanira kunge muchipuwa mukana iwoyo wekuti mumiririre vanhu kana vachinge vasungwa panguva inoyi?
Hatisati tasimudza nyaya iyoyi, asi nekuda kwekuona zviri kuitika izvi takutoona kuti pane nidhi yekuti tinge tichisimudza nyaya iyoyi kuhurumende. Asi ndinovimbawo sangano rinoti miririra reLaw Society of Zimbabwe mamwewo matanho avanokwanisa kunge vachitora nokuti ndo vanomirira magweta ese ari munyika. I think pakatanga lockdown mataredzi mosva akaisawo matanga avaitaridza ivo kuti kunyaya dzisiri agent dzakupostponwa kusvika lockdown yapera. Asi chinonetsa ndechekuti kana paita nyaya idzodzi dzokuti vanhu vasungwa vari kuda kumiririrwa, kodzero dzavo dzakafanirwa kunge dzichirespektwa, especially kodzero yekuti vange vachimirirwa nemagweta. Saka pakadai apa ndopata kutoona kuti panogona kunge pakati kanganisikei pakaiswa list yemaessential services endo hurumende inofanira kuti iongorore izvozvo zvakare. Saka zvimwe zvezvinhu zvatiri kukonsidhawo maringe nemadevelopments atakuona.
Asi hurumende kairi kuti vanhu vanofanira kugara mumba, vamwe vari kubuda, pangaitwe sei papapa kuti vanhu vakwanise kudzivirira chirwere checoronavirus asiwo pasingatyorwe kodzero dzevanhu? Zvii zvamuri kukurudzira kuti zviitwe?
Nokuti takangobviswa nehurumende ifreedom iyo yatinoti freedom of movement, asi havana kubvisa freedom nemaraiti mamwe ese. Kodzero dzinoita kuti vanhu vawane chikafu, kodzero dzinoita kuti vanhu vawane mvura, kodzero dzinoita kuti vanhu vawane information inovabatsira, especially panguva yatiri iyi. Information iri accurate, iri reliable. Saka basa remajenarisi rinofanirwawo zvakare kuchengetedzwa, nokuti vamwe vataona vasungwa uye vari kushungurudzwa nemapurisa vanhu vanotapa nekututsira nhau vatinoti majenarisi aya. Basa ravo rinofanirwawo kurespektwa nokukosheswa.
Muzvare Blessing Gore Jena, vanotungamira sangano reZimbabwe Human Rights Forum, vari parunhare kuHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tarisa zviri mumapepa nau anasi. Mudaily News, Zimbabwe Schools Examinations Council kana kuti ZIMSEC inozivisa kuti haisi kuzochinja mazuva ekunyorwa kwebvunzo muna chikumi nambudzi 2020. Mudaily News mekare nyanzvi mune zveutano dzinokurudzira mapurisa nemauto kuti vatevedzerewo mitemo yekudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19. MuHerald, mutauriri weZimbabwe Republic Police Assistant Commissioner Paul Nyati vanoti vanhu vanopfuura chiuru chimwe chete nemazana mapfumbamwe ane gumi nevasere vakasungwa musvondo rekutanga vanhu varambidzwa kubuda mudzimba dzavo mukuedza kumisa kupararira kwechirwere checovid-19. Vanyati vati vazhinji vevanhu ava vakabvisiswa faindi pakati pemazana maviri emadhora nemazana mashanu emadhora. Bepadau reChronicle rinoti mauto ave kushandiswavo mukuona kuti vanhu vanogara mudzimba dzavo sezvakataurwa nehurumende mukuedza kudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19. Kusvika pari zvino, mapurisa ndiwo ega anga achiita basa iri. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga pane zviri kuitika.
Hello Studio 7. Pano ndiri kurasikirwa nenhau. Nditumirewo zvenhau pano, hama dzangu. Zvatiri kungonzwa izvi ngezvefeke, kunyanya paZimbabwe apo. Pano ndanomukasa totitumirai mimi, tinovimba nani kuhama dzangu. Tirangareiwo pano ndiri pamuzanzi apa paPitoria. Hakuna dzimwe nhau dzendingazwa dzekumusha kunze kwedzamunotepenyura imi vashamarari veStudio 7. Ndinokudai mese makadaro, morara zvakanaka.
Hey, pastudio apo masikira seko ana mukoma Hwande, ana mukoma Ntanonoka, ana mukoma Blessing, ana Jonga, vamwe vese muri Zimbabwe apo, vateereri vese kuri sei. Anonetsika nemunhu anonzi Niki Mangwana anoita kunge asinga meno kunyika yaanogara. Anogara muZimbabwe hero, asi ruzoto mapurisa ekurohwa vanhu ari kuti hei, hakuna munhu ari kurohwa. Chii chiri kunyatsoitika? Ngavabatsire vanhu vari kufamba famba vane nzara, vane vanhu vari kuungana pamabhora, vakwanisewo kuvapa mvura kuti vanhu vasaungane, kuti chirwere chisapararire. Please, please, hurumende ngaite order, ngaitise vanhu order, kwete kuvarohwa, but ngaitise order kubudikidza nezvinhu zvavari kushuvira kuti vawane, then vanhu vagare mumba.
Muri seiko hama vaziva, muri seiko anasisana bhudhi kumasaisai apo? Ndiri kuno kuzoni, tinenge tichingonzwa tiri kuverengana dzinosirisa kwazvo dzinoitwa kumusha nevanhu vanotungamirira vanhu vasina chido. Nyaya inotaurwa nevakomana vana mukoma Dhagi nana mukoma Muzere nana tete Makupe, aiwa ngavaitise vanhu vakuru, ngazvirege kuita zvekutungise zvekutungana kwembudzi. Vanofanira kuziva kwavakabva nepakabva vanhu. Vanhu tava kuziva zvatinoda, hatichangoti nange tamanya, hatichatevera nokuti zvadini kana kuti nokuti zvadini. Tinokuzivai mese mumusangano uku, ndochinhu chokutanga chokufanira timuzive utungamiri wedu, kuti isu vana venyu tinokuzivai mese nezviito zvenyu mese, nevakarurama tinovaziva, neva vengi tinovaziva nemandu dziriko kumusoro kwatinodziziva nekuti dzimwe nyama usara kudziita asi kuno kuseriito kuzivai kudhara saka musapedza henyu nguva ndapedza ndini wenyu Timothy Matutu Youth Chairman weChiSouth Constituency.
Makadini vana mukoma wande nevamwe vese vashamari restudio 7 ndiri mukomana nemakore 21 years ndobva kuzaka ndinokumbirawo kuti mumbobvunzawo zve avo vakatonga nyaya yakupinha chamisa zvavakamboti makota anga akavharwa asingashandi yakazotongwa sei ndokumbira kuti muvhunze ipapo kana mukavhunza ipapo mungandibatsira ndofunga ndingafara chaiko chaiko kana mukavhunzawo kana pane vese kana vaivapo makoti papoti yakazotongwa sei nyaya kukwanisa hakuna kana koti inoshanda
makadi ona mukoma jonga rangu zitandoitwa tinashe ndiri muPretoria ndodawo kutaura pamusoro pecoronavhairasi ndichiti chirwere ichi haachatitenderedza musoro pasi rino rose tongopira zvino semombe takavharirana mudzimba kuda kuda mombe dzakaita nani dzinombotendedzwa kubuda dzichifura manje isusu wakatobuda wakaonekwa nemasoja nemapurisa wotokandwa mabhutsu chirwere chatiomesvera havachatode rizheni masoja kuti wanga uchiendeva kunyange uchienda kukliniki unotozopora warohwa nemabhutsu saka pakaoma paite kuno kupretia vari kukava kava futi ndaona vachikava vanhu kukasi vachikava futi vanhu kumabuluka asa hanhu ndakangohwandawo zvangu ndichingoona inenge ichitotambika imomo ndakaisa hangu masiki rangu mumunhu dzinotouya chaiko chirwere ichi asiwo timu rekuchina kana riro rakaita izvi harina tsisi nevanhu nenyaya yekuti taondongwa pfunga unotongoti ukabatwa nekaflu wototi hazvisiri zvere izvi hazvisa kuitika pakaipa timu aiwa maita basa nangumajonga
madiko restudio 7 yana mukoma tanonoka wande yana jonga akandemira nosimba here haiwa tinofara kuno ndimukoma Brighton Brighton papolokwanapo nokutaurawo panguva dzinoti chichema chema nechirwere chinonzi COVID-19 ichi chadai kupararira pasi rose paipa pasiparohwa nenyundo hama dzangu paipa ino kuti tichaponawo here vamiri vakaitawo zvinhu panguva dzakadai ngochemona mwari yamadzadiwa ndatenda zvangu ndinotenda
maswera sei kustudio 7 inoitwa Jimalo ndiri padrebena ndida kutaurawo pamusoro pemapurisa ekuzimbabwe negavhumendi yekuzimbabwe kuti vachaparadza wanhu vakawanda bhozi mapurisa avo ari kubata vanhu vachivaisa muchirori vaise nemapurisa vakazara imomo hapana nemaski hapana nechi havana sanitaiza so end of the day vachava afectwa wese mapurisa ese nevamwe vanhu vavo kubata majeri mese muchaita kioski yekutiti yekutoti muchafiwa zvisingatomboiti saka dai vapaongorora ipapo mapurisa ari kufunza zvakanaka zvauri kuita but end of the day vachazopedzisira vasiya chipurisa ichi vakurwara nyaya yekurova vanhu vaya kuita iyoyo hazvitombofadza vanhu mwari haatombofariri izvozvozvo vacharangwa namwari zvisingatomboiti ndatenda hamu
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica Pataenda pamepo chirwere checoronavirus kana kuti COVID-19 change chauraya vanhu muno muAmerica vanoita zvihuru zvipfumbamwe nemazana mashanu nemakumi matanhatu nevaviri kana kuti 9,562 vamwe vanoita zvihuru mazana matatu ane makumi matatu nemashanu ane mazana mashanu nemakumi maviri nevana kana kuti 335,524 vachizikanwa kuti vane chirwere ichi. Magavuna ematunhu mazhinji muAmerica akadzika murayiro unorambidza vanhu kuungana kana kungobuda-buda panze. Bepanhau repadandemutande reYBF rinoti kunyange hazvo vanhu vachifa paawa neawa muno muAmerica, dzimwe kereke dziri kuramba dzichiunganidza vanhu mumakereke adzo dzichiparidza semazvondo ose. Umwe weafundisi mudunhu reLouisiana vaTony Spell vanoti vacharamba vachisangana nevatendi vekereke yavo kunyange hazvo hurumende ichiti vanhu vasasvika pedyo napedyo senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Mufundisi Tony Spell vekereke yeLife Tabernacle Church muEast Baton Rouge vanoti havana basa nechirwere ichi kunyange hazvo gavhuna wedunhu iri vaJohn Bell Edwards vakadzika murayiro wekuti vanhu vanopfuura makumi mashanu havafaniri kuungana panzvimbo imwe chete. Mufundisi Spell vanoti izvi hazvimisi vatendi vavo kuungana vachibatana nekumhorosana vachiti chirwere ichi ndechezvematongero enyika. Mapurisa anonzi aenda pakereke iyi akawana paine vanhu vanoita mazana matatu. Mapurisa anonzi audza mufundisi Spell kuti vakaunganidza vanhu zvekare mapurisa eNational Guard achauya kuzovhara kereke iyi. Kambukavo kanonakidza mweya ndisesekedze. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Dare reHigh Court nhasi riri kutarisirwa kunzwa nyaya yechimbi-chimbi yasvitswa kudare iri nevagari vechitungwiza vari kuda kuti hurumende ivawanise mvura yakakwana. Sangano reCommunity Working Group on Health rinoti kushaya kwezvekudya mudzimba kunogona kukonzera kuti vanhu vatange kubuda mudzimba, izvo zvinonzi nehurumende zvisaitwa panguva yokurwisana nechirwere cheCOVID-19. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai dzimwe nhau. Mosara zvakanaka. Thank you.
Soku isika tisenda baku vi.